manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakati muri Zimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tachifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota. Sevana vaZimbabwe vari mumarimuka vari muno mudiaspora tagara makore akawanda tichikumbira kuti tipudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mukumbiro remutemo.
MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti yabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira kuri kuitika kumuzinda weUnited Nations muNew York. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora. Vanoti vanoda kuzivisa nyika dziri muUnited Nations kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe panyaya dzekodzero dzekuvhota dzevari kunze kwenyika. Tabata vadzokora kuti tinzwe zvizhinji.
Akadii muri Zimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tachifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota sevana vaZimbabwe vari mumarimuka vari muno mudiaspora tagara makore akawanda tichikumbira kuti tipudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mukumbiro remutemo sekuwirirana kwatakaita mugore 18 sevana veZimbabwe tese tikavhota votera kumbiro nyowa tikati tiri kuda kuti vanhu vekudiaspora vari kunze kwenyika vanga vachibvumirwa kuvhota. Nanhasi mutemo uyu hausati waitwa. Chinotishungurudza ndechekuti vamwe vanhu veZANU vari muno kana kuti vanoshandira hurumende vanokwanisa kuvhota vari kwavanenge vari ikoko. Izvozvo zvimwe chete izvozvo zvinoregera nei kuti zvimboendeswa mberi zvikwanise kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote zviri kwazviri ikoko. Ndonyaya tiri kufambira pano yatiri kuda kuti veUnited Nations nekuti tinenge tiine mapepa atichapawo veUnited Nations nevedzimwe nyika kuti vazvione kuti ndokudzvanyirirwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe.
Iko kuratidzira kwamuri kuita uku vadzokora munokusvitsa sei kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa?
Takatokusvitsa kare. Munozviziva kuti isu seMDC Alliance tine pepa redu nekune gwaro wedu watakanyora wakanyorwa nenyanzvi dzedu dzirimo dzekuelections department wakaiswa kuhurumende muparamendi tichitsanangura kuti izvi ndo zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe kuti munge muchiitwa sarudzo dzisina mhirizhonga. Munoziva vachoto kuti ndozvakasvitika makore esaya kuti kwaitika sarudzo muZimbabwe. Asi mushure mezvo munototeera mhirizhonga, munototeera kunetsana, pamwe topedzisira tave kumatare edzimhosva. Izvozvo hazvikwanisike kuitika kwemakore nemakore. Kuramba zvakadaro zvinoreva kuti pane chimwe chinhu, pane mhosvo dziripo pamutemo wedu dzinofanira kugadziriswa. Saka isu tiri kuti zvinhu izvozvo ngazvigadziriswe.
Urongwa hwenyu hwamuri kuita kuNew York uhu muri kubatanawo here nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kunze kweMDC Alliance?
Vanhu varipo vari kuuya nevatakaronga navo nevatakakoka, vanhu varibva kwese kwakasiyana siyana. Takati isu hatisi kuda kuita izvi. SeMDC Alliance, sebato muri kuziva kuti tiri kutaura kuti vana veZimbabwe ngavabatane. Citizens must converge for change. Tiri kuti ngatibatanei sevana veZimbabwe, ngatisiyei kuti uyo ane chitsvuku, uyo ane chitema, uyo ane chii. Tese tiri kuda kodzero dzedu dzekuvhota.
Nyunyuto yamuri kutaura imimi yamati izvo muchasvitsa kuUnited Nations, mukuronga kuisvitsa sarini?
Tinoisvitsa iro svondo rinoratiri irori kungoti isu takati kurumidzei kuti titange, nekuti United Nations vazhinji vari kutanga kusvika muvhuro. Chipiri,
avo vanga vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunhare vari muNew York. Tabatawo sachigaro veZANUPF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo nezveurongwa hwavo muNew York.
Isu takaita chirangano seZANUPF yekuno kuCanada nekuUSA kuNorth America kuti pakapinda new administration yedu, New Republic yekuZimbabwe, inoridzwa naComrade Idi Mnangagwa. Takaita chitenderano chokuti gore roga roga muna September vhiki iyo inoiyi tinenge tiri muNew York tichitambira mukuru wedu wenyika. Tichimira also in solidarity with basara vari kuita kuZimbabwe, also noutongi kwavari kuita kuZimbabwe. Tinenge tichisangana futi neshamwari dzedu dzinovhizana neZimbabwe dzinobva kunana South America, dzinobva also kunana Eastern Europe, dzinobva also kuAfrica and the other also parts of the world. Saka tinenge tichisangana tichibvatazvo tozotanga zvedu kufamba tichiona maafroamerican vanovafita hama dzedu dzeZimbabwe kubva paold administration kuna maharlem harlem uko vaimbovhizitigwa nomukuru wenyika Comrade Robert Mugabe, tichivavimbisa kuti Zimbabwe unever be a colony again. Haifi yakatongwa nayapa mbepfumo futi. Tinobatazve unopedzisira musangano yedu paUnited Nations Square.
Kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vachiti izvo vada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora. Imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai, takatarisa kuti izvo vanhu veZANUPF murimowo mudiaspora?
Right, isu tirimo mudiaspora asi isu seZANUPF hatiratidziri, nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy ichi vote hatini vakandisparadza vakambotaura iyo inovhiki vachiti imunoziva kuti Zimbabwe tikatarisa panyika dzese dziri pano pasi, kana ukaenda kana the smallest island chongoti kana inonzi the island of Fiji nezvimwe zvimasmallsmall islands, kune vana veZimbabwe vari ikoko. Saka kuti titi diaspora vote, tinofanira kunge tatarisa kuti tinokwanisa here, tine capacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe even dzimwe dzisina kana maembassies edu, dzisina kana dzimba dzeZimbabwe dziriko, vanokwanisa kuzovhota sei? Nokuti hatidi kungoti diaspora vote ishandire vari kuAmerica, kuBritain nokuCanada nekune dzimwe nzvimbo. Ko vamwe vanodawo kuvhota, tinoda vhoti yavo, nokuti kana yakodziri mwana wese weZimbabwe ari outside Zimbabwe, vana vese vari kunze kweZimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyo. Saka zvinhu zvatiri kuti seGovernment neZambia inova pati iri kulida, tine maconsideration achifuta akawanda kuti tinozozvikwanisa here. Kana tatanga cho, chinofanira kunge chiri chinhu chinongwe chichigutsa vana vese veZimbabwe kwanda zvekuda kutariswa kuti inyatso kuitwa zvakanaka. Ndapedza.
Mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, rwendo runo vaMnangagwa havasi kuuya, muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe?
tinohidzana neZimbabwe. Kusavya kwa mutungamiriri wedu Comrade Idi Munangagwa. Ivo vachati addressa Comrade Idi Munangagwa. Pane pagungano ratichaita, pane pakachati addressa isu sevana veZimbabwe. Virtually. Saka ipapo ndipo pakachati addressa. Asi kuvaona physically, ayo physically tinogona ngetatadza kuvaona this time. Kuti kuaddressa nemukuru wenyika. Vane pakachati addressa isu ni vanozvigana neZimbabwe. Vanoda kuti Zimbabwe ibudire, vanofarira kuti Zimbabwe inge ichienda ne right direction. Vachange vari panzvimbo yakakodzera. Pavacha addressa virtually nemukuru wenyika Comrade Idi Munangagwa.
Sachi Garove ZANU PF mudunhu re North America Province. VaRegis Charumbira vachitaura vari parunhare vari muNew York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuno kuAmerica, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDMV zviri kusangana nemumiriri weZimbabwe muAmerica, Ambassador Tedious Tafirenyika Chifamba. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti Ambassador Chifamba vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe paurongwa kune mabiko pamwe nemumhanzi. Vanhu vaviri vakafane chirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri 4562, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvatatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 127,632. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemazana masere nemakumi mashanu 2,930,850, uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere nemakumi matatu nemumwe chete 2,032,831. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere checovid-19 chisarambe chichipararira munyika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kumbomiswa basa kwavakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo hakusi pamutemo. VaMafume vakamiswa basa kechipiriso ndorino vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata matunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi tabata vaMafume kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakaitwa navaJulai Moyo hazvizi pamutemo, vakazvambarara pamusoro pemurauro. Kuita kwavakaita kungotaridza kuti havadi kuti zvido zveguta zvinge zvichifamba. Tinoona kuti zvavakaita izvi hazvipo muEurban Councils Act, simba racho ravakaita havana kuripuwa nemutemo. Zvinhu zveZANU PF zvokungoda kuti makanzuro asashande zvakanaka, vavhiringidze zvido zvevanhu, vakanganise maelections anenge akaitwa nevanhu.
Tiri kuonawo vaMafume kuti izvo vachuchisi vakakwidzawo nyaya yenyu yekudzoka kubasa vachiti izvo munogona kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya yamuri kupomerwa, munozvionawo sei?
Hakuna kuvhiringidza, nokuti vanga vati mainvestigations apera, mawitness acho hasevenzi pakanzuro. Nyaya iripo ndeyekungotitsvagira zvenyaya nekungotsvaga chero chavabata chekuti vatidzinge patownhouse. Havadi kunge tichifambisa nyaya yavachamisa yekuti vachagadzirisa nyika inoi kuti ive nyika yehuchi nemukaka. Munhu wese ada kugadzirisa, ivo vanenge vachida kumonyorora kuti vanhu vavaviwe, nyika ivave segavakava.
Ukama hwenyu imi sameya weguta reHarare nehurumende hwakamira sei?
Ukama hwekiti negonzo, nokuti ivo vakaruzaka Ona kana munhu waruza pama elections makuti akavaramba zvamuchose vakangowina one councillor asi ndivo vonzi vasupervise saka munhu wawakadya hambofe akasupervise zvakanaka anotoda kuti uve wiki kuitira kuti usamudya vanhu vakakwegura pachiso asi vana vadokodoko mupfungwa havagoni kushanda nevamwe vanongogona kuputsa hapana chavavaka ndosa kanyika isina kana currency isina kana mabhazi
imi mati mapindura here padano rakatorwa nava moyo kwamuri
hatisati tapindura tine 7 days tichange tichipindura nemagweta edu pachinano chinotevera
pamuri kumirira kunge muchida kupindura vamoyo muchange muchidzokera kubasa here samiya weharari
aiwa tenge tisiri kudzokera nokuti suspension kana isina kuchallengewa inenge iripo isusu tichatevedzera mutemo nokuti isusu kumutemo ndo kwatinotamba nako ndo kwatava tichingofamba watisita ipapapa kusvika tadzokera ticharamba tichifamba nawo mutemo totaridza kuti zvavari kuita izvi hazvina maturo
zvii zvamungaita vamafume sameya weHarare kuti mushande zvakanaka nehurumende
hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti nyika yese yese ine opposition ine ruling party maguta anogona kutongwa neimwe bato nyika ichitongwa nerimwe bato zvinhu zvinongoshamisa muno muZimbabwe asi kune dzimwe nyika vanofambidzana zvakanaka nokuti mvura haibvunzi kuti uri kuzanu here kana kuti kwete sewage hainhuwiri MDC kana zanu PF road inonakira munhu wese saka pane zvinhu zvatofangwa kungogadzira muHarare zvinoita kuti vagari vemuHarare chero vachisapota chipi nechipi vange vachigara zvakanaka
avo vanga vari meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari muHarare yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi hurumende itsva yemuAfghanistan pasi pechikwata cheTaliban yavhara bazi rinoona nezvevanhukadzi ndokuritsiva nebazi rinoona nezvekuzvibata kune unhu mukati kusaitwa kwezvakashata pamwe neukokeri mauto ari kutonga muGini anoti haasi kuzobvuma kumanikidzwa nenyika dzekuWest Africa kuti asiye vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde vachibuda munyika yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Esther Chasi vanova ivo vane sangano rinoshanda nevanorarama neusope
sangano redu rinonzi Global Aid Missions uye sangano redu rinobatsira vana kana kuti vanhu vanorarama neusope takatanga muna 2007 tinopa mafuta ekuzora nekuti vanhu vanorarama neusope vanoda mafuta ekuzora nekuti ganda ravo mukaritarisa harina yatinoti melanin inochengetedza kuti vasaruhwe nezuva tinopa mahete ekuti vapfeke kunyanya vana vari kuenda kuzvikoro kunyange vese anorarama neusope anofanira kunge achipfeka hete yake kana kuti nguwani yake inovhara maziso kuti maziso asarohwe nezuva uyezve kana tine hembe dzine maoko marefu ndodzatinonge tichipawo vanhu vanorarama neusope kuti vasarohwe nezuva
tinoona kuti mune kliniki iri imomo muHarare zvii zvamunowanikwa imi muchibatsira nazvo
tinewo kliniki iri imomo muHarare inorapa vanhu vane usope mahara kuna chiremba kune manesa ariko tine makaunselors anogara aripo kuti ange achitaura nevanhu vanorarama neusope maererano nezvinhu zvavanosangana nazvo mukurarama nekuti tinoziva kuti vanhu vanorarama neusope mukugara kwedu kune vanhu vasingavatambiri saka vanosangana nematambudziko akasiyana siyana
ndezvipi zvimhingamupinyi zvamungati zviri kutarisana nemadzimai vanowanikwa ivo vane vana vanorarama neusope
dzimwe nguva unoona kana kuti amai vane vana vane usope vanogona kurambwa nababa baba vachiti izvi hatizvizive kuti zvinhu izvi zviriko zvakadai kana kuti wazobuditsirei mwana muchena ini ndiri mutema wotoona amai votorambwa vosara amai ivo ndo vakuriritira chii mwana uya kana kuti vana vaye ozoona kuti kana dai maybe kana ari mwana msikana anorarama neusope pamodanana nemukomana wake mutema votosvika pakuda kuroorana asi amweni obva kuti isi hatingatambiri zvakadai matambudziko anosanganikwa nawo nevanhu vanorarama neusope uonawo kuti kana ari akadzidzawo anotodzidzawo itawo pamwe madegree sevamwe asi paanoti atange kutsvaga basa oona basa haariwane nekuti pane vamwe vakuru vemakambani vasingadi kupinza basa munhu anorarama neusope ebato redu reglobal aid missions rinobatsira vanhu vanorarama neusope panyaya dzakadai uye nekungojekeserana mumacommunities kuti aiwa vanhu vanorarama neusope vanhu vakangoitawo sesu kungoti chete havana ruvara runge watiinaro asi vanhu vanokwanisa kuendawo kuzvikoro vachitodzidza vachitoita zvinhu zvinotobudirira mukati moupenyu kuclinic kwedu madoctors ariko kurapa vanhu ava mahara nekuti unoona kuti vamwe havachengetwa vakure vachichengetwa uona iwe aita maronda kumeso kana taita skin cancer saka vana chiremba vatiinavo nemanesi vakamirira kuti vange vachivarapa mahara macounselors aripo on site varipo kuti vange vachikurukura nevanhu nekuti munhu anenge apindane nezvinhu zvakawanda zvinhu zvinobata mwoyo uona umwe anenge akadumbirwa nekuti akarambwa nababa naamai kana kuti akarambwa nemurume akasiyiwa nevana saka macounselors atinawo pakliniki ndo anenge achitaura nevanhu kuvabatsira saka hatingorapi chete zvemishonga asi tinovabatsira futi mukurarama
imi mune vana here vanorarama neusope
inini ndakaropafadzwa nevana vangu vandinoti kana ndichitaura nezvavo ndinoti vatema vairi vachena vairi vekutanga ndivo vatema musikana mukuru nemukomana ndiva ndazoropafadzwawo nemukomana ane usope nemusikana ane usope vana vangu tinongovada vakadaro ruvara bedzi asi vana vakangofanana kana chivatarisa kana mukuita kwavo kwavanoita vana vakangofanana saka takati tichiita basa rekubatsirana nezvipatara tichipa atoti mamedical supplies mahara takazobva taropafadzwa nemadonations emasunscreen lotions akawanda saka pandakazoberekawo ndaropafadzwa mwana ane usope pandakadzidza kuti kune matambudziko ekushaya kwakwemafuta kune vanhu vanorarama neusope uye zvinhu ndaakuchidzidzawo nekukura kwakuchiita vana vangu kuti aiwa kune matambudziko akawanda anosanganwa nawo kurarama saka izvi zvakazoita kuti titange program yedu yatakatanga 2009 yekubatsira kana kusapota vanhu vanorarama neusope tichipinda mumacommunities tichitaura nenhaurwa kana tine matambudziko avanosangana nawo saka ndozoita kuti tizopinda zvakadzikadzika munyaya iyi nekuti inyinowo nditore mai vevana saka ndetichiti tichibatsirana mucommunity asi ndiri kuzvirarama zvakati saka vanhu vanofanira kungogamuchira mwana kana auya neusope nekuti asi zvekusarudza mwari ndo vanotongoti munhu ngaazvarwa akadai tine kliniki irimo muHarare pakona paalbion nacameron street inonzi gam clinic kana kuti global aid missions clinic ndialbinism clinic saka vanokwanisa kutiwana imomo muHarare mafone number 0242709949-51 vanokwanisa kufona anytime manesi aripo vana chiremba varipo macounselors aripo vanokwanisa kutibata vokwanisa kubatsirikana
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu wemazuva ose, Jonga Kandemiri weStudio 7. Nemusi wechina takaona madzimai ari mumakanzuro emunyika vachisangana muHarare pamwe chete nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba pamwewo nemutungamiri wedare reSenate amai Mabel Chinomona vachitsvaga nzira dzekuti sarudzo dza2023 dzisimbise mutemo mutsva unoti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanirwa kuchengeterwa madzimai kana kuti yenganzi women quota vachiti vanenge vachipindane inonzi proportional representation. Mutemo uyu wekuti makanzuro ange aine zvigaro makumi matatu kubva muzana kana 30% zvemadzimai wakapinda mushure mekuwandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti amendment bill number 2. Takanzwawo amai Chigumba vachiti Zimbabwe Electoral Commission ichatsvagawo nzira dzinopanicha mapato anenge akundikana kuteera mutemo uyu kuburikidza nekubvisa mavhoti kusarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoonawo sei nyaya iyi pamwe nematano ari kurongwa kutorwa neZEC.
Chokwadi chezvakanaka kuti madzimai ange achimiriririrwa achisarudzwa vachiwana 30% yavo yekutaurwa sezviri pamutemo. Asi zvinonetsa ndechekuti dzimwe nguva nzira dzinosarudzwa mapolitical system zvonge anosiyana. Haumumanikidzwe kana madzimai acho asipo, zvinonetsa kuti umanikidze mapoka kuti aunze madzimai nokuti vanenge vachishandisa merit. Asi zvakudaro zvakanaka nokuti madzimai akati one day kudarika varume saka zvityise. Asi handifunge kuti mai chikumba vangawana mvumo yekuti vange vachipanisha mapato nokuti mutemo kaaushandi uchidaro. Ivo kana vachitaurwa kuti pane mapoka ane mhirizhonga nenguva dzesarudzo zvinhu ngazvigadziriswe ichina china kumira mushi vanenge vachitikanamira kuchinja mutemo ende paparamende. Saka rwendo runo vanokwanisa sei kuti vachinje mutemo wacho? Saka ndofunga vanenge vanyanya kumanyira mberi ngoro isati yasvika kumunda.
Asi handiti mutemo uripo nechakare vangwenya unosungira kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanira kuchengetwa madzimai.
Chokwadi kuti mutemo uripo jonga, asi zvakufanira kuti pane mutemo wekuti vana komana nevanasikana ngavaende kuchikoro zvakaenzana. Asi kana vanhu vacho vasipo vari kunzi vane kota vacho, haungaendi uchipinda mumapoka uchiti isai mainanga nekuti vari muboka reitokutorerai mabhotsko. Hakuna mutemo ungatora vhoti uchikubvisira vhoti yavhotirwa nomunhu nokuti watadza kuisa mudzimai kuti akumiriri. Saka mutemo unenge uriko jonga, asi zvinonetsa kuti kana vanhu vacho nhengo dzacho dzinofanwa dzinge dzichikwikwidza dzisipo, haungaendi chinhonga uchifonsa mapato kuti aite madzimai nokuti ipolitical process. Zvakanaka hazvo, asi hapana mutemo wangavabvumira mai chikumba kuti vabvise mavhoti kubva kupresidential election. Vhoti yandaisa inini yobviswa nokuti boka randa vhoti raratadza kuisa madzimai. Mutemo wakadaro nyakuenda kukoti kumari kunamecha stiti chonga haudariki.
Tinokunzwawo kuti dzimwe nyika muAfrica kusanganisira South Africa dziri kutevera mutemo iwoyu dzichiusimbisa. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi?
Vajonga, pane mitemo mizhinji inotaurwa nana ERC nezesini inoitwa munyika dzakatitenderedza inofambirana nesarudzo. Ende mai chikumba havadi kana kutomboteera mitemo yacho. Maprotokol chaivo akatonyorwa nesadiki ari kuti achiteedzerwa kuti sarudzo inge iri pajekerere. Ndingakupainge example iko zvino. So mapato ese musouth africa vari kukukidza malokal government vanobvumirwa kuisa maadresi muSABC vachitaura zvavanoda nengo yakaenzana. Asi kuno mapato anopisa abvumirwa. Zvakawanda chaizvo zvinoitwa muzimbabwe zvinopukwidzana nemitemo iri masadiki protocols asi hazvisati zvaitwa. Saka ivo mai chikumba kana vachitsvaga vachivakupa example yechinhu chinoitwa kune dzimwe nyika sei vachitsvenga maprotocols edemocratic election kana zvichiitwa muzimbabwe. Kungofanana kumeso kuzora kumeso nemafuta enguruve.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitarisa dzimwe nhau, apo tinenge tichidzeya dzimwe nyaya dziri kuitika muupenyu hwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitika pari zvino kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANUPF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANUPF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chichiri kuuraya. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7, Jose Kwamuri. Ini ndini Rechoto, nichitepfenyura ndiri kumba, nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ungumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa eGlobal DNA Zimbabwe le-Chain of Expedite DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga uhulumente ngokusemthethweni.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleli. Njalo umfazi kamindizelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthi nashina uyabona ngani abantu bavumeleni kanti umfazi ungendezwe.
Isikolo sesigola primary school esisesiqhonteni semzingwane sinikezwa imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi.
Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenze ngesisimandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning basalele emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umanyano wabodokotela we-Medical Laboratory and Clinical Scientist Council of Zimbabwe uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa eGlobal DNA Zimbabwe eholwa ngumnumzana Tinashe Mugabe le-Chain of Expedite DNA ekhokhelwa ngonkosikazi Tilda Moyo Kariza Mimba kufanele evalwe ngoba kabavunyelwa ukuqhuba umsebenzi lo njengoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela ye-DNA etholwa ngamankampani la iminyezelwa emsakazweni lakubomabonakude kunhlelo ezibalisa eye-The Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugatsha lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole yena othi impilo ye-DNA akumelanga iphume untathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleli. Njalo umfazi kamindizelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthi nashina uyabona ngani bavumeleni kanti umfazi ungendezwe. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi bagcina sebevunyiswa ngenkani.
Amazwi la agcizelwe ngumnumzana Peter Saini.
Ukubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinasha ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamnika i-warning, bebengamnika i-warning ukuthi eminto yena leyo so meaning they are doing this behind his back without consent. So angiboni mina kufanele ukuthi bevale i-company yona leyo kumbeni isithupha anaso esekuwu-practice khonoko.
Kodwa umnumzana Michael Sivanda uthi Umnumzana Mkabe wenza umsebenzi omuhle ngokuveza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi owenziwa nguTinashe Mkabe hayi uyavukile kanjalo uyancomeka ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale. Ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kusenesikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kashana okwenzakala ezindlini umuntu webe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni. Lakithi nje esebesihlezi labo abantu labo mama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazona le.
Imizamo yokuthola imibono kamnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula umnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Prangs impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Prangs ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa wasegcinwa ngabanye e-Australia njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimele isithu 7 iseHarare ngiwumlozelo zindlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebefika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Asebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 127,600 wabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,500. Embikweni owethulwe izolo ugatsha lolu luthi umkhuhlane lo ubulele abantu ababili wahlasela abedlula amakhulu amabili 264 ngelanga elilodwa eledluleyo. Wezenzakala eMelika namuhla. Izizalwane zeZimbabwe ezivela emadolobheni eMelika ehlukeneyo zithe gwaqa namuhla eSilver Spring eMaryland edilini lokwamukela ummeli wesigodlo seZimbabwe eMelika umnumzana Thaddeus Chifamba. Abaqoqelo umbuthano bathi kuzabe kugidwa kudliwa njalo kujajulwa kuleli dili. Ngakwelinye icele izizalwane zeZimbabwe zithi zitshengisele namuhla edolobheni leNew York zisola ezithi ukubhidlika komnotho welizwe ekhaya phambilini kombiko omongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuwethula emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kuleli dolobho ngolwesine. Kolunye njalo udaba abezomvikela kwelemelika bathi babheke ngelukhozi abalandeli balo owayengumongameli umnumzana Donald Trump abakhangelele ukutshengisela eWashington DC namhla besola ukubotshwa kwabanye babo kulandela ukubhikisha okwaqhutshwa mhlaka 6 kuzibandlela wona lo umnyaka besithi umnumzana Trump waqelibezelwa kukhetho. Amapholisa athi esabela ukuthi kungaqhamuka olunye njalo udlakela phakathi kwabalandeli bakamnumzana Trump labanye abangamsekeliyo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikolo seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuphathisa abafundi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spandau sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ama computer la avele kumandlovu abuyenge isikhathi abesikolo lesi sibephelele ukuthi baza kwenza njani. Abantwana ababhalela imhloliso ka grade 7 ezifundweni ezemijina yakulezi nsuku ye information technology and communication technology ICT. Isiphiwo lesi silethwe esikolweni lesi ngoba uyemele unkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe unkosazana Thabile Mpedzisi.
Ngimelele usinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sabo sikole, onguye njalo owabona kufanele ukuthi adonate ama-computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene kutechnology eyiyo esetshenziswa kulezi zisuku.
Unkosazana Mpedzisi uqhubeke ethi uMandlovu ukubone kufanele ukuthi aphele lesi sipho sama-computers ngoba efuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emtshineni bangene labo ebulenjini be-internet.
Sinika ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku-internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sabo sikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama-computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva nge-education.
Umphathisikolo weSigoda Primary School uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu ngesipho sama-computer lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona nginto enhle. Siyakhuthaza abaphowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenziwe ngusisi uMandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone, online learning, basalele emuva.
Ndam konanzi lo tatenda chawoza ngabanye abantwana ababhala imhloliso ye grade 7 lonyaka.
Angele zapase. Kathisi singafundanga.
Angifunda
online kwenye lamathi sithi. Ngikunikeza lethu yizifunde libonani zapase.
Ukhazila siyindebele omele umango wakwesikola kukhazile emzingwane uthi ukuvalwa kwezikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana abahamba sibekile sibili kakhulu ngoba vele le ntathi uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezijele. So hayi COVID-19 sibulalela abantwana kakhulu ngoba sokuyizisa abantwana abancane bengakafika esayizini ukuthi sebengabadala. But ngomuma owathi sikhona sokunjalo abanye bakhona abangasafundiyo but kule nhlelo ze-counseling ade sebebalandelela emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafundi.
UMnumzana Mthuthuzi Eldlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena-ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngalento eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lodadewethu uSesimelo odonete amakhompyutha angu-5 esikolo sakho sigula ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha, asikaze sibe lamakhompyutha leyo. So kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemitshina yamakhompyutha ebesesikolweni seSigoda Primary School baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyeSigoda Foundation Trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embonini eziswelayo. UMnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku yafonwa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesikola labangabantwana besigaba. Then sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo. Sabe sesithi njengoba labo besemazweni lathi sikhona phekhaya singadobha okuncane sizama ukuhlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancediseke ezifundeni zabo bafunde njalo babe lokusasa enhle ngoba ngemva nokusasa upresident angasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesidola ngoba ukuthi sikhulele ngakwazisiko ukuthi konkhonako kungakulimitha ilife yakuthi silokufunde phambili. Sesizama ukuthi sincedise abantwana abangakwanisi ukuthi bancediseke ngabazali.
Kujabule ababalisi kwadumisa abazali kwahlekelela abafundi ngezipho ezikhiwe esikolo seSikola Primary School esemahani wemzimane esabalenzeka ezansi emandebeleni imeleke iStudio 7 yilapha kwesikola igama lami Ezra Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
One, two, testing. Lingali chona njani testing. Lingali chona njani zilugandaba. Setibana njalo kuhlelo lipuma lendaba. Lichone lendaba. Ikamalami ungu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla. Sihlaziya udaba lwama DNA.
Ungabona sokudingwa odiyeni sokulengxabano ingxabano anti yayiso wakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho ke iDNA ye imizi ingadilika lami yakubona yakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangowesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi leze DNA. iDNA ifike ithi umntwana kaso wakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nakuyana laphana iDNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela iDNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutsho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseku uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kungakuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge iDNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona kwe-DNA esintwini intwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka lamasiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zole ngxabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku iDNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona uya kuboDNA labo kuthi ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina ke izilolo bekungekho konke lokhu ngobuciko langokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutsha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babebalekela khona lokhu lanxa babengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babesebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitsho ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkaya kwakuyindlela yokwakha iDNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalithumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kuchoni kwena loku ngokubona kwako?
Loko kulukhoni kunzima isindaba penduli sibili mpica badala ukuthi phakathi kwabantu abalithumi abayizikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana ikufa kwelizwe phela khona lokho ikufa fifi kwelizwe kuthi uthi akusela mchato bese ungumasihlalisana sekusemahlangeni kwampunzi idlemini lo lalowo wenza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngithula le ngxenyeni kumbe kuhafu nxa sebeyisikhombisa pha kwabantu abalithumi kutho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga.
Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lelana.
Siyabonga Chris. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza nawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha bathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo-transport bona lapha.
Ungathi yiziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe echadile kunjalo isifongo sesitshintsha. Leku-voters roll ke uyabe kunebizo lelane lakudala engakachadi. Lama-organization lawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezeki kambe lezi-2000 labo-marriage certificate ngoba kusasa kuzalihlupha ngokuyathi sesiya kutweni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho kuvota zodlalelela uku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi namhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yeni lo mntwana ngamambisa esikolo, athesa umntwana uhlezi endlini kayenzile ukuthi ukhangele mina lulo kanje sele-18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele lempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama, mama wena ngohla uhlala lo mntana lo, udubo uyalazi. So umama ngisuzazama ukhuluma lo mntana akhe bebonisa ukuthi umntana akhe ukuvota. And kuzaba le ndaba yinaleyo yokuthi ama-district centers akhatshana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but ezikhathini eziningi omama ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe silendleko eziningi. Uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe i-regist. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana bajile endlini bazasala loba ende njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi angcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthi ona ngihambe imango le emide ngiyarejista ukuvota. Njalo lapho esikwanisa khona sesibona ukuthi hhayi manje lama-organizations abomama celandincedise omama laba yindaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kulendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani, and uzakutshela ukuthi sifuna ukuthi ngiyirejista ukuvota, ngiyavota ngaphi. Ngenye ingekho nokuthi even izeki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angapi akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukuregister ukuyavota kumele uhambe endaweni enje kumele uhambe uthwele lokhu lalokhu lalokhu so akula there isn't that voter education eningi ebantwini so ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information and la kokunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonye oludlulileyo ukuthi kulokhu khonona okuthize abantu babesithi ontaba babesithi kathi vele ngiyavota kuyangcisa ngani ukuvota so lathi yithu esingena khona sithi hhayi ukuvota kunceda ngokuthi uyabulungisa ikusasa lakho ukuvota that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi awuhambanga esikolo wafika lapha ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu babhizi basemalayinini amazuko umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota so lathi kunje sokwenza i-voter education
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shiriyedenga umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kubandla le-MDC Alliance ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Wezemculo asizweni uSikhosana Buhlungu echasisa umculo othi Rasta kungxoxo ayiqhubala Studio 7.
Wena Rasta nyakuthanda uthiwa kuthi ifesi yakho ifana leChina
manje kholo ukuthi uRasta ifesi yakho iyakumhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina kodwa ngawumkhandi kathi iChina kodwa enjani yena ngakhulumi njengeChina sithi vara akayenzi njengeChina ethi vara yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele
pho yena uyabe vele ngubani
ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amaRasta amanye asimati ifesi yakho iyakumhlophe sibili uphosa uthi iChina ibe sengifaka ingoma ukuthi ukuze usimati sase ukhulekele phansi
wena Rasta nyakuthanda uthiwa kuthi ifesi yakho ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lithi vara ndani makiwa nyalithanda ngoba lichipimpi isithwa zakho nasidipu awusilalele sengiya lapha enzalwa khona lapho esikhosana beni enkayi bayangithanda nami ngiyabathanda ngithiye ngisibenye lapho ekulomuzi wami khona kwamba emakhusini lapho bahamba bantata khona ngizokekifaya ngiwuye ngibonga bakobulawayo ngobaba bambeni ngiyalibonga bahlonipheki abela nyakuthanda uthiwa kuthi ifesi yakho ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lithi vara
lowo ngusikhosana Buhlungu odume ngomculo wakhe othi dlala ntethe kulezi nsuku lapho ubechasisa ngomculo othi Rasta. Khangele ezinye zendaba ebezikhokhela umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hhayi nxa kulokuthandabuza abalisa i-Global DNA Zimbabwe le-Jane of Expedia DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithane unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikola seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi nsuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi. Silugqibela pha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.